Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le iStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 4/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu regarega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose chichatanga musi wa11 mwedzi uno chichipera musi wa21 mwedzi uno. Izvi zviri kuuya panguva iyo rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro rezinasu ranyorerawo kuZEC pamwe nekuZimbabwe Human Rights Commission richisvitsa zvinyunyuto zvaro pamusoro pemafambisirwo arinoti ari kuitwa basa rezvesarudzo neZimbabwe Electoral Commission. Hatina kukwanisa kubata mutauriri mutsva weZEC, Commissioner Rodney Kiwa, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwe hurukuro yataita nemutungamiri wezinasu vaBoris Tadiwa naShemuguti avakanyora gwaro rakaenda kuZEC nekuZimbabwe Human Rights Commission.
Zvinyunyuto zvedu zviri kubatanidza zvinhu zvese zviri kukonzeresa kuti maelection atiri kutarisira kunopinda ange asina kuenzana. Nekudaro tiri kuti Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Human Rights Commission vanofanira kunge vachishandira pamwe chete kuti tinge tichinopinda musarudzei, dzinge dziri sarudzo dzejekerere, nekuti hadzikwanisi kunge dziri sarudzo dzejekerere kana mamwe mapato achirambidzwa kuita ungano dzavo kana report akaita standard report achingobudi achirerekera kune mamwe mapato zvinotaurwa nemamwe mapato uye zvinotaurwa nemamwe maorganizations zvisingateererwi. Voters Rock izvozvi Zimbabwe Electoral Commission iri kuramba naro nenyaya yagatirisimudza nyunyuto dzirimo mukati mevana veZimbabwe, nyunyuto dzirikubva kuvadzidzi vogara rinotungamira inini. Vadzidzi vari kufara nemaoperatori ari kuita Zimbabwe Electoral Commission nekuti pari zvino pastori yatoratidza kuti iri kurerekera kune rimwe divi, zvine zvinhu zvatingatarisiri.
Saka iro gwaro renyu iri rakatambirwa here neZimbabwe Electoral Commission, uye kana rakatambirwa imhinduro ipi yamakapiwa?
Gwaro redu rakatambirwa andofunga mukatarisira pamapictures atiri kusekuleta paindaneti tinoona kuti chidhindo cheZimbabwe Electoral Commission chiripo, chidhindo cheZimbabwe Human Rights Commission chiripo, kuratidza kuti vakagamuchira. Nokudaro taakutarisira kunzwa kuti vachapindura vachiti kudii, asi pari zvino tirikutarisira kuti vachapindura vagoteerere maconcerns atakasimudza mubhedha iroro.
Tiri kunzwawo kuti iyo Zimbabwe Electoral Commission iri kuparura chirongwa chekunyoresa kuvhota kubva musi wa11 March kusvika musi wa21 March. Munoti neurongwa ihwohwo?
Urongwa hwakanaka, asi tinototosumwa kuti hungadai hwakatotanga kana muna Januari chaimo, nekuti tinevetsiki vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota. Nekudaro iyi taimu iyi ichatogona kutoita diki, nekuti tine vanhu vakawandisa vasati vanyoresa kuvhota. Asi tinongomirirana nepfungwa iyi yekuti vange vachidzosa blitz.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi vepazvikoro zvepamusorosoro rezinasu vaBoris Tadiwa naShemuguti vari parunare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti riri kushungurudzwa nekunyimwa kwarinoti riri kuitwa mvumo nemapurisa yekuti riite misangano yaro nevatsigiri varo. Munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti masvondo maviri adarika chete bato ravo rakanga rakaronga kuita misangano 63 nyika yose, asi mishanu chete ndo yakabvumidzwa nemapurisa kuti ienderere mberi. Vanotiwo vari kupiwa zvikonzero zvakangofanana mumatunhu ose zvekunzi nzvimbo dzavanenge vachida kuitira misangano dzakabhukwa kare nerimwe bato risingadomwe nezita nemapurisa. Ngatinzwei vachibaya vachitsanangura.
Mavhiki maviri adarika tatine urongwa hwokuita marali kunzvimbo dzinokwana kuita 63 kumadistrict ekumaruwa muno munyika yedu yeZimbabwe. Pamarali ese atakaziise mapurisa takabvumidza mashanu chete, mamwe ese 58 vakaramba vachipa zvikonzero zvakangosiyana-siyana. But zvizhinji zvezvikonzero zvavaipa ndezvekuti pamoda kuitira gungano renyu pakabhukwa nechekare nevava vehama dzedu dzeZANU-PF. Asi mukufamba kwezuva taizoona kuti hapana vanhu vezanu vaita musangano ipapo, hapana vanhu vezanu vakaungana ipapo.
Saka maizvitambira sei izvi vachibaya?
Unongova mucherechedzo wokuti zanu iri kushandisa mapurisa kuti varambe magungano ebato revanhu ebato reTCCC. Unova mucherechedzo uri pachena wokuti vari kutye vachamisa, vari kutye mukomana, nokuti nyika yose mumadhorobha kumaruwa vari kungoti mukomana ngaapinda hake. Nyika inge ichisungunuka, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, pova nebudiriro munyika, pova nemufaro.
Saka muchaita sei kana muchiwana mhinduro dzakadai dziri kukutarisai kuti munge muchiungana tichiona kuti sarudzo dzave kutoswedera idzi?
Ndingati inini sebato hatimiri hedu kuramba tichivazivisa kuti vata urongwa hwedu hwokutsvaka rutsigiro sezvo riri gore remaelection. Chavanotirambidzira ndechokuti chii? Gore remaelection panofanira kubvumidzwa kuti mapato ose anga achiita misangano. Hapana kunzi uyu mwana ndokwamainini ndokwamaiguru, tose tiri kutsvaka rutsigiro kuti vanhu vezimbabwe vavhotere zvavanoda vakasungunuka pasina kumbunyikidzwa.
Zviri kukukanganisai zvakadii kutsvaga rutsigiro?
Sebato revanhu hatisi kuzomira kutsvaka rutsigiro. Tino urongwa hwakawanda, nyaya dzemugwazo dzatiri kuita dzatekeshera kwese kumamisha, mumadhorobha, imba neimba. Vaakuziva kuti aiwa mugwazo wakauya kuti tinge tichinogwaza pagore rino pamasarudzo tichinoisa hurumende itsva.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Asi mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu rega rega kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika zvichienderana nemaonero aanenge achiita mamiriro ezvinhu.
Nyaya dzemisangano dzinobatwa nemaregulating authority, atinoti maofficer commanding police district. Saka handingazive zvinoda ivo vataura kuti kunzvimbo yakati nzvimbo yakati, nokuti maregulating authority vane simba ravakapiwa pamutemo wenyika kuti vakaudziwa kana kuti pachoni pakaitwa notification vadii vagare pasi nevanenge vaunza misangano iyoyo kwavari zvokuitwa sei. Saka pandingazive kuti inzvimbo dzipi, zvikonzero zvakamira sei.
Zvikonzero vari kuti vari kungopiwa kunzi nzvimbo yamurira kuitira musangano yakabhukwa nebato risiri kutaurwa nezita, vachiti zvikonzero zviri kungofanana matunhu ose avari kukumbira kuita misangano iyoyo.
Ya, ndofanira ati kuti ndinyatsopindura mubvunzo ndee ndichida kuziva kuti inzvimbo dzipi nedzipi. Tobvunza maregulating authority nzvimbo idzodzo kuti pari kunzi zvakati, inini zvamunazvo paground ndezvipi, nokuti ndingazongopesere ndataura ipo pasina zvandinenge ndichidi ndiinazvo zvakakwana.
Semuenzaniso vari kuti ndo mhinduro yavakapiwa pavaida kuita musangano kwaMurehwa ndo imwe chete yavapiwa futi pavanga vaida kuita musangano kuMarondera. Saka vari kuti zviri kungofanana nekwaRusape kwavaida kuita musangano vakaudzwa futi zvimwe chete.
Vakaende here kuna regulating authority? Nokuti panosiyana kuzivisa kuti toda kuita musangano nokuenda kunotaurirana naregulating authority, zvinhu zvakasiyana.
Asi pamutemo havafanirwe kungoita zvokunyorisa, vanofanira zvakare here kuenda kunogara pasi naregulating authority?
Tikatarisa mutemo wemopa, kana vanhu vaziisa kuti kunofanira kuita musangano kana kuti toda kuita musangano, vachizivisa regulating authority. Regulating authority ane masimbe kuadaidza kuti vagare pasi vaonesane kuti zvinoita here kana kuti kwete. Ende apa totakatarisa nyaya dzesecurity kuti dzichafambiswa sei. Kwozoitawo kana pane vamwe vanhuwo vanenge vane zviga zvavo kana kuti zvitemo zvavo, vane kodzero futi yekuti vaende kune regulating authority inopa zvitemo zvavo pamusoro pemusanganewo. Saka ndosaniri kuti inini mhinduro dzakazara chaizvo chaizvo zvoda tataona namaregulating authority tinzwe kuti iyo nyaya payakasvika kwavari vakaibata sei.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanonunura vanhu munjodzi muIndonesia nevanodzimura moto vari kutsvaga vanhu vanodarika 10 nevaviri vasiri kuwanikwa mumadota edzimba nezvivakwa mushure memoto mukuru kwazvo wakapararira kubva pamatura emafuta ndokuuraya vanhu vangangosvika 10 nevasere. Matura anochengeterwa mafuta ePlumpang ayo ari pasi pekambani yehurumende yePetamina ari pedyo nemisha inogara veruzhinji muNorth Jakarta. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndimo kuchingamidza ine mufaro vateereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachange vari kutaura nesu pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vanyorese kuvhota. Nyika yakatarisana nesarudzo gore rino uyezve sangano rinomirira sarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti uwandu hwemadzimai ari kunyoresa kuvhota hushoma. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Zvakakosha kuti madzimai anyorese kuvhota anovhota nokuti pachivanhu chedu tinoziva kuti mushamukadzi. Saka madzimai akasamira Zimbabwe wo futi chii haimiri. Saka madzimai anofanira kunovhota nokunyoresa kuvhota nouwandu hwavo.
Sei tiri kuona uwandu hwemadzimai vari kuita zvematongerwo enyika huri hushoma munyika?
Madzimai ari kuita zvematongerwo enyika achiri mashoma, asi tiri kuona kuti nezvirongwa zvinoparurwa nehurumende nemamwe masangano akazvimiririra, mamwe madzimai ava nekurudziro netsigiro yokuti vaitewo zvematongerwo enyika. Izvi zvichibva patsika yedu yepasi chigare yokuti matare anga akangosendekwa achinzi ndavana baba vana mai vachigara kukicheni kumapotoko. Asi nokuda kwokufamba kwenguva zvinhu zvakushandukawo, takuona madzimai achienda. Naizvozvo handizivi kana hangu pakaitwa tsvagurudzo yokuti madzimai haavhoteri vamwe vavo, asi tinoona ini chingava chinoitika ndechekuti madzimai acho ari mune zvematongerwo enyika agara ari mashomasa. Saka ari mashoma kudaro ndosaka kusingazoiti vamiririri kana kuti vatungamiri vechidzimai vakawanda nokuti madzimai anotori mune zvamatongerwe enyika anotori mashoma nechekare.
Pane zvingaitwe nehurumende nevemapato here kuti uwandu hwemadzimai vari mune zvematongerwo enyika huwanikwe huchiwanda?
Saka tinongokurudzira kuti madzimai ngaende kunonyoresa kuvhota nouwandu hwavo. Tokurudzirawo hurumende kuti ipe zvikwanisiro zvokuti madzimai apinde mune zvematongerwo enyika. Mapato ezvematongerwo enyika akurudzirewo madzimai nokumasumudzira nokuvapawo zvikwanisiro kuti vatore zvigaro, ndokunge vachidini vane unyanzi hwokuzozviita. Nokuti dzimwe nguva hatingangoti madzimai ngapuwe zvigaro zvokutonga pamwe pasina munhu ane unyanzi hwokuzviita. Saka ngavatange vatsvaga unyanzi hwacho vozopuwa basa.
Tinoona kuti iwo mwedzi uno wakurume mwedzi wemadzimai. Kurudziro yenyu ndeyeyi mumwedzi uno kune madzimai?
Takatarisawo kuti mwedzi unoiwo muna Machi mwedzi wepasi rese pamubatanidzwa wenyika dzese unopembererwa vanhukadzi. Saka ipapa tichipemberera vanhukadzi tine tichida kuti tivasumudzirewo panyaya dzebudiriro, panyaya dzokuti vagonewo kuzvimiririra uye panyaya dzokuti vakwanisewo kupinda pazvinzvimbo zvinoita kuti vatongewo kana kuti vabatsire mukutongwa kwamatunhu, mukutongwa kwenyika yeZimbabwe. Saka ipapa tine chingoti vanhu vose chero mudzimba vana baba ngavapewo vana mai mukana wokutungamirira zvimwe zvine zvichiitika mumhuri vachingovasapota saizvozvo. Kumakereke, kumapato akasiyana-siyana, kumabasa madzimai ngaasumudzirwe. Kunyanya-nyanya takatarisa mwedzi waMachi unova unopembererwa vanhukadzi pasi rese nebumbiro redu reUnited Nations.
Vanenge vachida kunzwa mabasa amuri kuita vanokubata ipapi?
Nechikurudzirawo vasikana namadzimai echidiki anenge achida kuinda mumaleadership positions kana kuti kungozivawo nezveupenyu yatinoti coaching, life coaching, vanofanira kubatawo madzimai echikuru achivakurudzira vachitogara vasumuka. Ini ndinobatika chero kuburikidza naivo Sister Marvelous Mhlanga Nyahuye vanogona kundibata kana paine vechidiki vanenge vachida kubatsirwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi pamwe nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, pamusoro pekukwira kwehuwandu hwetsaona dzemumigwagwa.
Chokwadi zvikuru kuti tsaona dziri kuwanda pamugwagwa weZimbabwe zviri kukonzereswa nezvinhu zvakawandisisa zvikuru. Kushata kwaita mugwagwa, kushanya kwevatyairi ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera tsaona. Isu seSangano rePassenger Association of Zimbabwe tikagara takumbira kuti pamugwagwa apa panoda kuti pange pachitorwa matanho ekusunga nhubu dziri kutyora mutemo wemumugwagwa. Yezvino tingoona zvinhu zviri kuitika pese pese kuti nyaya yemaillegal pyrotechnics sezvo nhasi tanzwa futi kuti paitika tsaona kumarondera apo imwe wishi yanga yakatakura vanhu vapindana nenjodzi pamota yanga iri kufungidzirwa tiyanga yabiwa pazoita kuti vamwe vanhu vakware, vamwe varikufungidzirwa kuti varasikirwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvamungati zviri kukonzeresa tsaona idzodzi dzemumigwagwa tichiona kuwanda kwadziri kuita?
Kutyorwa kwemutemo wemugwagwa kushaikwa kwemapurisa anenge ari mugwagwa kana kuti anenge achiita mahighway patrol ndiko kumwe kwanyanya kuti tigoona kuti zvimwe zviri kukonzereswa nekuti mapurisa haana ndingangoti zvinhu zvavanofanira kunge vachishandisa panyaya yekuronda vanhu vanenge vari pahighway sezvinoitwa kudzimwe nyika dzakafanana nesouth africa patoo nemusiyano panyaya dzekuronda vanhu vanenge vari muhighway. Tikusangana futi nenyaya yekuti makororo ari kuwanda pahighway zvakare vari kushandisa mota dzemapuraivheti idzodzi vachinyevedzera kuti vari kutakura vanhu. Ndezvimwe zvinhu zviri kusanganikwa nazvo kuti vanhu vari kugara vachibirwa zvakanyanyisisa pamugwagwa.
Zvii zvinofanira kugadziriswa kana kuitwa kuti dambudziko iri ripere?
Pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadziriswa, zvese zvatikarikuminda Commission of Transport ne Traffic Safety Council kuti zvinge zvichitambirwawo uye zvakare zvinge zvichitanga kushanda zvakare pamugwagwa. Kushaya zvishandiso zvakakwanira kwemapurisa, kututswa kwavo kunokonzera futi zvakare kuti vangotarisawo zvimwe kana kuti zvikonzeresa kuti vaitike huri panyaya dzekutarisa nokusunga vanhu vari kupara mhaka pamugwagwa apa. Zvinofanira kunge zvichitariswa uye zvakare mamiriro aita mugwagwa mudzimwe nzvimbo.
Zvii zvamungasimudzawo kana kutaura pamusoro pemabhazi? Tiri kuonawo kuti ndemamwe ari kukonzeresa tsaona mumigwagwa.
Kumhanya kusina mwero, nyaya yemujau pamugwagwa iri kuonekwa kumabhazi mahighway nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzenyika. Dzipaifanira kutorwa matanho akasimbarara zvikuru. Taona kuti amwe matanho akatorwa ndekuti mabhazi aakusungwa kana asingafamba achitedzera timetable kwavanenge vachienda. Rimwe danho rakanaka iro zvakare. Chimwe chatiri kukurudzira ndokunyatsokuongorora kuti mota dziri kufamba pamugwagwa dzakakodzera here. Mota dzakawanda dzisingakodzere dziri kuonekwa dzichifamba pamugwagwa weZimbabwe. Mota idzo dzinenge dziri roadways dziri kungofamba dzichikonzeresa tsaona. Ndozvimwe zvimwe zvanotorwa matanho. Tikuona amwe mabhazi amwe asiri roadways anenge achibva kunze kwenyika uko, senge mabhazi anobva nechepaplumtree paboda apo, mazhinji acho haasi roadways, ari kukonzeresa tsaona amwe acho. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kutariswa kuti kunoku vanhu vanotumira mabhazi avo nyangwe asina kukwana anongopinda bhodha, but edu kuti aende kunzoka asina kukwana anenge achingosungwa. Ndozvimwe zvinhu zvatiri kuona panyaya yekuona kuti vanhu vachengetedzwa, kuona kuti mutemo uri kushandiswa here, uri kunyatsoshanda chaizvo chaizvo here. Tikuona ipapo pasina kutarikana zvakanaka. Zvakawanda zvikonzero zviri kuita kuti tsaona dziwande pamugwagwa. Pacho hapachasina mabrutalizers, hapasina maspeed trap, uye zvakare mumwe mugwagwa yemahighway ine atinoti maportals, mumwe mugwagwa yapera. Ndozvimwe zvinofanira kugadziriswa, zvatinoti road engineering. Kugadzirwa kwemugwagwa kunofanira kunge kuchitekeshera nenzvimbo dzakasiyana-siyana, tisingasarudze kuti iyi nzvimbo ndeipi. Ndozvimwe zvatiri kuona, mugwagwa yakashata zvikuru.
Manga makateerera kune mutauriri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri muPremier Soccer League zvatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ave pedyo kutanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvinoti Black Rhinos, Cranbourne Bullets, Simba Bora neSheshamu zviri kumanikidzwa kutsvaga dzimwe nhandare dzekushandisa mushure mekunge nhandare dzazvanga zvichida kushandisa semishayadzo mwaka uno dzanzi hadzikodzere nevanoona zvekupasiswa kwedzinhandare dzenhabvu veZifa Club Licensing First Instance Body. Nhandare yeRutaka Stadium kumarondera iyo yanga ichishandiswa neBlack Rhinos pamwe neCranbourne Bullets yarambidzwa pamwe chete neWadzanai Stadium iri kushamva iyo yanga ichida kushandiswa neSimba Bora. Izvi zvinoteverawo ongororo yakaitwa neZifa Club Licensing First Instance Body iyo yaramba zvekare kuti Ascot Stadium Gweru ishandiswe neShesham iyo ichangopinda muPSL. Ascot iyo yakambodonha gedhe mutambo uchitambwa rimwe gore inonzi yaipisisa zvekuti haichaita kutambirwa mitambo yePSL kusvikira yagadziriswa zvakakwana. Asi mutauriri wekanzuro yeGweru muzvare Vimbai Chingwatamuse vanoti vakashamisika kunzwa kuti Ascot haikodzeri kutambirwa nhabvu ivo vachigadzirisa nhandare iyi nguva nenguva.
Isi tikuramba tichingogadzirisa Ascot Stadium nguva nenguva. Zvekuti Ascot Stadium yakanzi haikodzeri kushandiswa munhabvu takatozvionawo pasocial media. Hatina kunge tawana communication iri formal maringe nenyaya iyoyo. Asi sekanzuro yeGweru tiri kugadzirisa zvakanakawo Ascot Stadium kuti munge munokwanisa kunge muchitambirwa nhabvu.
Zvaitika izvi zvave kureva kuti Rhinos, Cranbourne, Shesham neSimba Bora dzave kutsvaga nhandare itsva dzekushandisa. Mutauriri weShesham vaElias Maginya vachiti vari kuita hurukuro yekushandisa nhandare yemandava iri kuzvishavane.
Mushure mekunge Ascot Stadium yanzi haikwanisi kutambirwa mitambo yenhabvu yePSO, takabva taedza kubata vanoona nezvemusha wemandava kuti tione kuti tingasvitsana papi. Saka inyaya isati yapera, inyaya ichiri mudariro, tikaedza kuonesana kuti zvichanoperera papi. Saka tichange tichizokuudzai kuti havati kudii.
Mashoko ari kufamba anoti Cranbourne neRhinos dzave kudzokera kunoshandisa Sakubva Stadium kwamutare zvekare. Asi vatungamiri veSimba Bora vanoti havasati vapedza hurukuro dzekuti vachashandisa nhandare ipi mwaka uno. Shesham pamwe neSimba Bora dzaomeserwa sezvo dzanga dzajaira kutamba pamberi pevatsigiri vadzo uyezve munhandare dzadzinoziva. VaMaginya vabvuma kuti kutambira kunze kwemusha kunokwanisa kuvakanganisa matambiro avo. Nhandare dzamiswa kutambirwa nhabvu idzi dziri pasi pemakanzuro ayo anobhadharwa pese padzinoshandiswa nezvikwata zvenhabvu. Kanzuro yeHarare inonzi iri kugadzirisa nhandare yeRufaro iri musha weMbare, asi hazvati zvazivikanwa kuti inopera kugadzirwa munguva yekutanga kwemitambo yemwaka uno here. Rufaro Stadium yakapedzisira kushandiswa makwikwi ePSL makore mana adarika. Meya weHarare vaJacob Mafume nemutauriri wekanzuro yavo vaInnocent Ruende havana kubatika kuti tinzwe kuti gadziriso yeRufaro yasvika papi. Dzimwe nhandare dzenhabvu dzaregererwa nemakanzuro kusvika dzaparara dzinosanganisira Chiboko Stadium iri kuchitungwiswa neGwanzura iri musha weHighfields. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTerry Masaya vanoti makanzuro anofarira kugadzirisa nhandare kwete kungodya mari dziri kubva kudzinhandare dzacho pamadiro.
Tinoda kuti magiraundi agadziriswe, munoti kuti kanzo gare ichiita seichidya mari, ngavagadzise magiraundi.
Nhandare yeNational Sports Stadium Harare iroratidza kuti yakazara sezvo iri kushandiswa nezvikwata zvina zvinoti Capes United, Dynamos, Herentals neYada. Makundano ePremier Soccer League ari kutanga musi wa18 mwedzi uno, chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chichisangana neSimba Bora. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaBlessing Ruona vanoti semaonero avo FC Platinum irotora mukombe uyu zvekare. FC Platinum iyo inorairidzwa naNorman Mapeza ndiyo yatora mukombe weleague uyu mwaka mitatu yapera yakateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inonzi ine urongwa hwekuparura chimwe chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota nyika yose. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC ropomera mapurisa mhosva yekurinyima mvumo yekuita misangano nevatsigiri varo. Asi mapurisa anoti zviri kumukuru wemapurisa mudunhu roga roga kubvumidza kana kurambidza misangano yezvematongerwo enyika. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zviri muPremier Soccer League zvotarisana nedambudziko rekushayikwa kwenhandare dzekushandisa panguva iyo makwikwi ekastolaga Premier Soccer League ave pedyo kutanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.